Colon cancer inonzi cancer yematumbu. Matumbu, kune matumbu madiki, kune mazitumbu mahombe aye. Saka normally colon cancer we are talking of zimuzidumbu zihombe riya. Gomarara rematumbu, sevanga makensa akawanda, zvizhinji hazvizikanwe. Asi dzimwe dzenguva zvinoonekwa kuti mararamiro atinoita anogona kuti konzeresa kenza. Ende kana tichitaura nemararamiro, we are talking about our diet, zvatinodya. Tiri kutaura ne alcohol consumption, doro ratinonwa, fodya. We are also talking kuti hati exercise miri yedu. Nokuti iroro gomarara rematumbu, recolon cancer, rinenge rinotifarirei kuvanhu vane miri yakati kurei.
Munhu angazive sei kuti ane gomarara irori rematumbu?
Gomarara rematumbu unogona kunzwa uchingonzwa mudumbu muchingonge muri kurwadza, sort of discomfort yaunayo. Unogona kuti zvakare kuti dzimwe dzenguva unotadza kuita tsvina uchiita tunhoko, iya inonzi pachirungu constipation. Dzimwe dzenguva zvochinja woita manyoka, zvichingochinja zvichidaro. Dzimwe dzenguva unozoona tsvina yachona inogona kunge ine turopa.
Gomarara iri rinowanikwa richibata vanhu vane makore akamira sei uyezve madzimai kana kuti varume nyanya?
Igomarara rematumbu iri gomarara rinowanikwa vese varume nemadzimai. Kazhinji igomarara rinowanzowanikwa kuvanhu vati kurei zvishoma, tingati 40 zvichikwira kazhinji kacho. Asi nedzimwe dzenguva shoma unogonawo kuonawo vari kuma30s. Distribution yekuti varume vakadzi zvinenge zvakada kungofanana.
Zvii zvamungakurudzire vanhu kuti vaite, uyezve munoti kana munhu asvika pamakore api aende kunovhenekwa, vanoenda kupi?
Tinokurudzira kavanhu kutika vanhu mararamiro edu zvatinodya, ngatidyei kudya kwakanakira utano hwedu. Uku ndoo kudya kwakaomarara kuya kunonzi pachirungu kune roughage. Zvinoita kuti tibatsirike kuita tsvina zviri regular every other day, kana kuti kwapera mazuva maviri kuti tiite tsvina zvakanaka. Izvi zvinoinclude kuti kana tidye chikafu chisina kunyaugayiwa, tidye miriwo yakawanda. Kana ichigoneka kudyiwa isina kubikwa, tichidya miriwo yakawanda inotibatsira. Tichinwa mvura yakawanda, at least 2 liters a day. Tichidyawo kudya kusina mafuta enyama akawandisisa. Tichiita zvakare kuti pakudya ipapo maprocessed foods mamwe aya akachengetedzwa chengetedzwa tinodya asi tisawanze. Toita maexercise, tinokurudzirwa kuti tipote tichiexercisa miri yedu, nokuti kazhinji hatizvibhalanse zvatinodya nebasa ratinoita kuti tipise, tibhene mafuta atiri kudya, tibhene zvatiri kudya. Saka tinokurudzirwa kuti 3 to 4 times pasvondo for about 30 minutes ngatiite exercise iya yakasimba inokuita kudikitire, zvakaita sekufamba uchifambisa stereki, zvakaita sekumhanya. Vanokwanisa kuenda kumajimu vachienda, kuitira kuti tiite miri iri pakati nepakati. Tine dambudziko munyika medu mokuti vanhu vakawandisisa 80% vemacancers vari kunonoka kuenda. Tinokurudzira kuti wakaona chinokunetsa pamiri, tichiita tarisana negomarara iroro, wakaona mudumbu muchinetsa uchiti wamboita manyoka, wamboita tsvina yakaomarara, 3-4 weeks uchingoita the same complaint iyoyo, enda unoonekwa kumakliniki kwana chiremba uchinyatsotsanangudza kuti ndo zvandiri kuita. Kunyange zvichiti wakati rapwei zvotiperei zvodzoka futi, still unofanira kuenda unyatsokuongororwa. Vachakuita matest akawanda-wanda okutarisa kuchivheneka kuona kuti hapana here chiripo chingadai chiri kukonzera izvozvo.